manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, gumi guru 4, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaita primary election kubereka mwana. Tisatamboona, I never saw a system handi kubereka mwana is it very age.
Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaSengezo Shabangu, vonyora tsamba kudare reparamende kuti dzimwe nengo dzebato iri dzidzingwe.
Vatamisa nebato reTCC havana tsamba yavanyora kuparamende kana kukanzuru vachinyora kuti kunofanira kubviswa makanzelers kana mamembers of parliament.
Asi eve TCC vanoti zviri kuitwa izvi mabasa evasori nehurumende yeZANU PF. Botswana inoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvave kupa kuti vana veZimbabwe vakawanda vaedze kunotsvaga chouviri munyika iyi zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaSengezo Shabangu, vanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende negurukota rezvematunhu vachida kuti vamwe vamiriri vebato reTCC vari mudare reparamende nemumakanzuru vadzingwe. Asi veTCC vanoti aya mabasa evasori. Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Mutsamba yavo vaShabangu vati vari kuda kuti kudzingwe nhengo dzedare reparamende gumi neshanu uye makanzura mapfumbamwe. Nhengo dzedare reparamende dzavanoti dzinofanira kudzingwa dzinosanganisira vapasho Rafael Sibanda vekuCowdery Park, vaEric Gono vekuLobengula Magwegwe, vaObert Manduna vekuNketa uye meya mutsva weMasvingo muzvare Chantel Chiwara vekuWard 2. Ko simba rekuita izvi vari kuriwana kupi? VaShabangu vati
ndakutumwa nevanhu kuti ndigadzire nyaya iyoyo, toisa vanhu chete vanodiwa nevanhu.
Vaenderera mberi vachiti
takaita primary election kubereka mwana. Tisatamboona inini, ndakatanga politics na 1999, I never saw a system handi kubereka mwana is it then age. Saka hakuna vanhu vakavanhu semashoko aitaurwa naPresident. Kwakauya vanhu vakasainira vanhu, vakasainira magirlfriends avo. Saka ndombava dzacho dziri kuzvikorekta panapa kuti vanhu vavakaselekta nevanhu ndevanani tovaziva.
Asi mutevedzeri wemutauriri weTCC vaOstalos Siziba vaudzawo Studio 7 kuti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo.
Zvinofanira kuzikana Zimbabwe yese kuti TCC inotungamirwa navachamisa haina kana nhengo yeparamende kana kansela yaricola. Mamembers of parliament edu yese TCC makansela anofanira kubata basa sematumiro avakaitwa nemacitizens. Vachamisa nebato reTCC havana tsamba yavanyora kuparamendi kana kukanzuru vachinyora kuti kunofanira kubviswa makanselers kana mamembers of parliament. Hatizobvumi kuti ani nani zvake asimuka achitaura kuti anomirira TCC iye asiri nhengo yeCitizens Coalition for Change inotungamirwa navachamisa.
Mumashoko kuvatori venhau vasiziva vatiwo zviri kuitwa izvi mabasa eZANU PF. Asi mutauriri weZANU PF vaFarai Marapira vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu sebato reZANU PF simba redu riri kuwandira pakuvaka nyika. nutano wakati votera. Kutiti gadri se ekonomi, tigadri se jumjichiri kushupa. Kuita wati nyika edi, iwane kuenda mbele. Izo zo kutu kutipo siwa zingana kana tuwaita nei. Isa atine ene zunetu na mapato madoko. Atine ene zanupi efika na nepadiki.
Vamwe varu kupomeru wa moso aye kushanda na vashabangu. Vasori ve CIO vanonzi vanushanda nesangano Re Forever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi mukuru wesangano iri vafarai muntsaka vanoti havadyidzani nevasori.
Harisi basa redu kuti tizive chichi chinoitika ku Triple C kana kuti kwete. Basa redu rariro kuhwinisa ZANU PF yakahwina takadarika. Izvi zvehondo dzavo zvemarecords ava zvinenesi izvi hazvitomboti benefit. ZANU PF ine 2/3 majority already mu parliament as it is. Saka isusu hatina appetite kana any interest nokurikolwa kwema candidates.
Mutauriri wedare reparamende wa Jacob Mudenda. Vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba kubva kuna vashabangu asi vati zviri ku Triple C kuti ipe umbowo kuti haivazive.
We have received a letter under the logo of
Icho kwade kuti ndapiwa tsamba ine mifananidzo ya Triple C asi kana bata iri risiri kuirana netsamba iyi nezviri kutaurwa rakasununguka kuuya kudare reparamende richipikisa.
Nyaya yekudzingwa kwenengo dzedare reparamende iyi yave nemakore ichiitika munyika sezvo mutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vakadzinga nengo dzeMDC Alliance mushure mekunge dare rati ndivo vainge vari mutungamiri chaiye webato iri kwete vaNelson Chamisa. Vamwe vakadzingwa inengo dzebato rePDP nemumwewo aizviti ndiye munyori mukuru webato iri kunyangwe vatungamiri vaiti havamuzive. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga.
Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwedzi Masisi vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi weZimbabwe kuri kupa kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvipinde munyika mavo zvisiri pamutemo. VaMasisi vataura mashoko aya munzvimbo yeMasunga iri pedyo nemuganhu weBotswana neZimbabwe. Avati havo vanonzwisisa kuti sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika mavo zvisiri pamutemo vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa vashoma vanotonga nedemo kwete nyika yose. Mwedzi wapera zvizvarwa zveZimbabwe chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe zvakadzingwa muBotswana mushure mekupinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Dr. Freddy Muteneri, chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paLivingstone Colobeng College.
Zvinhu zvanga zvichingoitika kubva kumakore makumi maviri apfuura kubva kunana 2000 patakaona upfumi hwenyika muZimbabwe huchidzikira. Hazvo zvisina kumira zvakanaka nenyaya yematongerwo enyika nenyaya yemapolisi akanga achiitwa navamugabe nehurumende yavo. Ndo patakatanga kuona zvakanyanya-nyanya vanhu vakawanda vachibuda munyika vasingauyi kuno kuBotswana chete. Takaona vachienda kunana South Africa, vachienda kunana Mozambique, even vamwe vachienda mberi kwamakumungwa kunana UK kuti vandotsvaga pfundutso, vandotsvaga zvingavabatsira nokuti ikonomi yedu yanga isisina kumira zvakanaka. Inflation tichingurangarira kuti patakazosvika kunana 2008 yakanga yatova kumatrillion percent. Asizve vamwe vakanga vachindotsvaga upoteri inyaya yekuti nyaya dzematongerwo enyika dzakanga dzouraisa kuZimbabwe uchingoti ukada kupesana neZANU PF yava tsvimbomugodhi. Saka vanhu vakawanda vanga vachibuda.
Asi kamutungamiri weBotswana ari kuti zviri kunyanya kukonzerwa nenyaya yezvirango zvaari kuti zvakatemerwa Zimbabwe.
Tinoona kuti vaMasisi mumwe wevamwe vari muno muSadiki vanoratidza kuti vari kunyanya kuda kurerekera kudivi ravamunangagwa. Asi izvi ndinonyanya zvakukushitora pakuti vari kuzviitira kuti gore rinouyawo vaMasisi vari kupinda mumaelections and kunokuwo zvinenge zvakanyanya kuvaomera nokuti opposition iri kuno yakavasungira chaizvo. Asi saka kuda kuzama kutsvaga dzimwe shamwari dzavo vakomana vemusadhikava especially vanotunga mirira atingati ma liberation movements vane ikakuka kuita kekuda kungo kutumadzana nezvinhu zvisina kana nematuro. Nyaya yema sanctions tinoziva isusu kuti haina chokutanga chekuda kutaura ipapo vazvondi chekuti hakuna munhu anoda masanctions. Tese tese hatidi kuti nyika yedu inge yakatemerwa masanctions. Asi tikanyatsokutarisa muZimbabwe masanctions aripo, masanctions anoiswa neus anepf pachayo ecorruption. Iko zvino pane nyaya yemutapa investment fund, vatauri vakawanda vatozvibudisa kuti aiwa ndeimwe nzira yekuita uori. Ndo masanctions makuru wayo muZimbabwe. Masanctions makuru muZimbabwe inyaya yemaitirwo ematongerwo enyika etinoziva kuti ukangoda kuti upikisane nezanupf waakutochimbo mugodzi zvakare.
Iyo Zimbabwe iri kukonzerawo dambudziko rakaita sei mudunhu reSADC?
Zimbabwe tingaiti isusu yacho inotozikamwa sesick man of the region. Makore makumi maviri ose apfuura taona kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe wakaita kudonha nemanhede. Zvikakonzera izvi zvinyaya yandanga ndichitaura yemigration yekuti vanhu vakawanda vabuda. Muzvinyorwa munotonzi nemutsvakurudzo munotonzi more than 5 million people vakaenda kunze kwenyika.
Avo vanga vari Dr. Freddy Muteneri, chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paLivingstone Kolobeng College muGaborone kuBotswana. Vanga vari parunare kuGaborone kwakare. Bandiko reUnited Nations rinoona nezvevana reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe nhasi raparura chirongwa chinosimudzira mazwi evechidiki nevana senzira yekurwisa matambudziko avanosangana navo muupenyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vari pamuzinda weUNICEF muHarare nhasi mushure mekuparurwa kwechirongwa chichapa vechidiki vari pakati pemakore gumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years mikana yekuti vataure vega matambudziko avari kusangana nawo nezvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya. Mumwe vanoona nezvekubudiswa kumashoko musangano iri vaJohn Mokwetsi vati vechidiki vari kusangana nematambudziko akadai sekurasikirwa neupenyu pakusununguka nekuti vamwe vavo vanenge varorwa vasati vabva zera uye kurarama neutachiwana hweHIV nezvimwewo. Vati zvingabatsira kwazvo kana vechidiki vakapa pfungwa dzavo kuti matambudziko aya angapedzwa sei.
Tarisa tikaongorora tikaona kuti aiwa kwete, hatisi kukwanisa kunyatsa kupa shoko rinonzwika panyaya dzinokanganisa vana vezera iri. Kunyaya takatarisa mukada kutarisa iko zvinozvi pa vanofa vachibara chikamu che 1/3 chinenge chiri chevana vane 10 kusvika pa 19 ava vanofa vachibara. Saka zvino
81 Mokwetsi. Vamokwetsi vati UNICEF yakaumbawo komiti yevechidiki inonzi Adolescent Youth Advisory Committee inenge ichibatsira mukurongwa kwemabasa ane chekuita nezera iri muzvirongwa zvesangano ravo.
PaUNICEF pakaitwa Youth Advisory Committee yakaitwa nemukuru wedu vaTajudin Oyewale vakamiririra kuti vange vachipa inzwiro ratanga tichitaura. Saka pari zvino vanosangana navo vanavo nguva nenguva, vanavo vanouya vachitaura kuti aiwa izvi zvatisi kunzwikwa, izvi hatisi kudai.
Sangano reUNICEF ratiwo zvakakosha kuti vatori venhavo vapewo mikana kune vechidiki ava kuti vataure matambudziko avari kusangana nawo uye kuti zvii zvingaitwa kupedza matambudziko aya uye zvavari kuita kuzvisimudzira sevechidiki. Imwe nhengo yekomiti yevechidiki yeAdolescents and Youth Advisory Committee muzvayo Hazel Mandaza vaudza Studio 7 kuti hakuna chingaitirwa vechidiki pasina pfungwa dzavo.
Hapana chingafamba chine chekuita nevechidiki. Ivo vechidiki vasina izwi pamusoro pacho nokuti ivo ndo vanokwanisa kutaura kuti matambudziko avari kusangana nawo ndehapi.
Vatiwo kupana mazano kwechidiki pachavo kunogona kubatsirawo kuti vakurumidze kunzwisisana nekukurumidza kudzivirira mamwe matambudziko avanosangana nawo.
Isusu seve chidiki tinotenda kuti kudzidzisana pachedu inova inonzi peer education chinhu chinogona kutibatsira. Nokuti tikatarisa nguva ino vechidiki vazhinji havachade kuteerera vakuru.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai Muchamukamuri vatenda kuti kupa vana mukana wokupa mazano kuzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo zvinogona kubatsira kurerutsa matambudziko anosanganwa nawo nevechidiki.
Zvakanaka izvozvo kuti pave kupinda chirongwa chichaita kuti vakwanise kutaura mahuya vahuikwe kuti zvii zviri kumboitika. Zvii zvingabatsira kuti tirerutse matambudziko ezvavanosangana nazvo. UNICEF yatitira chinhu chakanaka.
Taedza kuti tinzwe kubva kubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana, asi mutauriri webazi vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana ruzivo nezvechirongwa ichi. Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kubazi rezvevechidiki kana vaine zvavanoitirawo vechidiki vemazera ari muchirongwa ichi, asi takundikana kubata gurukota rezvevechidiki vatinoma chakaire. Chirongwa ichi chiri kunzi UNICEF's Communication Campaign on Adolescence chatanga nhasi chichitarisirwa kupera muna zvita wa 2023 chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti nothing for us without us. UNICEF inoti vana vari pakati pemakore gumi negumi nemapfumba mumunyika vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutauriri wedare reHouse of Representatives akamanikidzwa kusiya basa mushure mekunge atadza kuwana mavhoti akakwana. VaKevin McCarthy vebato remaRepublicans nezuro vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekuwana mavhoti mazana maviri negumi kana kuti 210, asi vaida kuti vasiye basa vakaita mavhoti mazana maviri negumi nematanhatu kana kuti 216. Nengo yebato remaRepublicans vaMatt Gaetz ndivo vakaita kuti nengo dzedare iri dzivhote, vachiti vainge vasiri kufara nemabatirwo ebasa navaMcCarthy. Sarudzo dzekutsvaga mumwe mutauriri dzichaitwa svondo rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvingaitika hatingati zvinokashamadza tichitarisa edu politics dzomuno muAmerica kuti kugara pachinzvimbo unoita senge wakakwereta, but zvakaitika nezuro something chisati chamboitika muhistory yeAmerica kuti speaker womucongress anobviswa nevamwe vebato rake asati ambototanga kana kuti asati atopedza temu yake.
Izvi zvinorevei munyaya dzematongerwo enyika dzemuno muAmerica tichiona kuti pari zvino vanga vari kutaura ivo panyaya yemari inoshandiswa kufambisa zvino muhurumende?
Ya, zvati kuona izvi tingati zvinobva pa yatingati polarization kana kuti makakatanwa anenge achiitika pakati pema Democrats nemaRepublicans. And panguva pfupi yaona yatachiona zvekare kuti imo mubato remaRepublicans manga mune makakatwana zvekare nenyaya dzekuti iyo bhiri rinoona kuti hurumende yaendera mberi kuti inofanirwa kufambisa sei. KavaMcCarthy apa vakazobatwa vachinzi vanga vachishanda nemaDemocrats kuti izvi zviende mberi, and ivo sematauriro avo vanozviti ivo ndo vakatozoacta semunhu mukuru panyaya iyi, vakaona kuti government isashut down nenyaya yekuti vanhu vari kutadza kuwirirana panyaya yebudget iyi. Zvichiita senge vaMcCarthy vanogona varivo vangozowanikwa vari kurimwe side, atingati ndo vangozoitwa example yongoti vazobviswa, but ivo maintentions avo panyaya iyi anga akanaka chose.
Pane zvingadzidzwo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Ya, zviripo zvingadzidzwepo nokuti apa tikuona kuti speaker ngari weMaRepublicans and maRepublicans ndo vane majority imo mucongress, but tikuona kuti kana munhu akaenda ikokoko akada kuita senge akushandawo nerimwe divi masystems emuno muAmerica anobvumira kuti munhu yeye abvise pachigaro. Izvo zvinova zviri zvunhu zvokuti kana tichitasawo kuZimbabwe uko zvinhu zvokwaya kuti iwo makati maactora vakaita vaiacta vachiti vari kuita best interest yenyika but not ye political party. Zvinova zviri zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo kuti kana dai tine vatungamiri vari kuZimbabwe vanotarisawo zvido zvenyika vasinganyanyotarisawo kuti vari kubva nekupi kana kuti ndiwe ZANU PF here kana kuti ndiwe TPC vachitasawo kuti zvido zvenyika zvofamba sei. Tinoona sekunge yatingati democracy inoita thrive kana kuti inoumbiridzwa. Zvinozoona kuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuva vachiquestiona mainstitutions and mainstitutions achizosimba zvakare nekuti iko zvino nyangwe vamakate vabva hurumende iri kungofunctiona congress ichingoriko and iko zvino kwari kutaurwa kuti paelecto mumunhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nemumwe vafa kuVenice, Italy, mushure metsaona yebhazi rabuda mugwagwa ndogodonera mugomba kwemamita gumi nemashanu. Vanhu vafa vanosanganisira vashanyi kubva kuUkraine neGerman. Panewo vana vaviri vafa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica yeForeign Relations Committee vaBen Cardin vambomisa kupiwa kwemari yerubatsiro inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu kana kuti 235 million kuEgypt, iyo iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu neAmerica. VaCardin vati Egypt inofanira kusunungura vamwe vanhu zviuru makumi matanhatu vakasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tichatarisa zviri kuitwa navaJulius Mashonganyika, avo vari kudzidzisa mutambo wetennis muLisbeck mudunhu reVirginia muno muAmerica kubva muna 2011. VaMashonganyika vakatanga kutamba tennis muna 1984 kumufakosi muHarare, uko vakadzidziswa nemudzidzisi aive nemukurumbira Albert Nyabonde. Vakazotorawo zvidzidzo zvepamusoro zvakasiyana-siyana zvekurairidza mutambo uyu, uye vadzidzisawo mutambo uyu munyika dzinoti Zimbabwe, South Africa neAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takadzidziswa kutamba mutambo wetenesi naMr Name Bonde. Vaiuya kubva kuQueensdale vachiuya kumufakose High 2 kwakavakwa matennis court akavakiswa nemafamilies ari kuAmerica vakasponsa kuti titambo tennis vana vemufakose sezvoita ndisina matennis court. Saka vakataura nemukuru wechikoro chedu ainzi Mr Kingston Rudenya pamufakose High 2 pakavakwa matennis courts anokwana 4.
Totarisa imwe muno muAmerica mamave mukoma Julius, muri kudzidzisa sei mutambo uyu?
Ndinoenda muzvikoro ndichidzidzisa vana vechikoro vachiuya, tichiita masummer camps edu vachitamba kana iri zvikoro zvakavharwa tinoita ma summer camp. Chikoro changu che tennis yandinodzidzisa inonzi Loudon School Tennis Initiative yandaka tanga kuti ndidzidzise tennis. Chikoro changu che tennis chandinozvitirawo mabasa emaoko ndidzidzisa vana vachiuya vachitamba tennis vabereka vachiya nevana tichishandisa matennis court emuzvikoro, tichishandisa matennis court eparks and recreation. Vana kubvira pa 5 years kusvika pa 18 years vana vanenge vachiuya vekuprimary school nevose vekusecondary school vachiya tichadzidzisa tennis.
Mune zvimwe zvamunoita here kunze kwekudzidzisa tennis muno?
Tennis ndiyo yandakangobva ndichiita kuZimbabwe 1995, 96, 97 ndakashanda ndiri development tennis coach ndishandira Tennis Zimbabwe sa coach wetennis tichienda muzvikoro kusvika 2000 ndanda kukocha ndiri kuWhite Rhinos Tennis Club ndokwandanda kudzidzisa tennis tichitamba maleagues nekutamba matournaments ekuZimbabwe.
Chii chakakukwezvai kuti munge muchifarira mutambo wetennis?
Chakaita kuti titambe mutambo wetennis, tennis mutambo wakanaka wokuti unoramba uchingotamba chero wakakura unongoramba uchitamba mutambo wetennis. Uyezve chakanyanya kuti titambe mutambo wetennis unodzidzisa hunhu hwakanaka, kugara nevamwe mune zvakanaka usingaite bishi nemheremhere. Mutambo unoita kuti munhu ukwanise kufunga zvakanaka nekugara wakagwinya wakasimba.
Saka basa renyu riri kutambirwa sei imo muVirginia, mukoma Julius?
Vari kufarira zvikuru kutamba tennis. Tinodzidzisa vanhu vose vemarudzi ose tinodzidzisa tennis yachona, vese vanofarira mutambo wetennis uyu. Asi vamwe vanotomboti tanga tichambozivo kuti kuAfrica kunotambwa tennis, kune makochi etennis. Saka ta tennis iri kwese, yakatekeshera kwese.
Mune zvamuri kuitawo here kusimudzira mutambo uyu kuZimbabwe?
KuZimbabwe tine chikwata chedu chinonzi muFakose Tennis Center. Tiri kuramba chingoenderera mberi, vana vachinotamba, tichikurudzira chakaumbwa makore matatu apfuura chekuti tisumudzire tennis yedu munharaunda matakakurira. Saka tiri kungoramba chingosumudzira tennis munharaunda matinogara, tichibatsira makoches edu kumabhadharira mari kuti vaende inoita makoses, makoses etennis anenge aida kuti aitwe.
Matambudziko api amuri kusangana nawo mubasa renyu?
Matambudziko nezvimhinga mupini zvatiri kusangana nazvo mubasa redu. Kana iri nguva yechando, kwakatangawo chando kunoku, utoziva kuti hakusisina mabasa ekunze. Chero kwakapisa, kwakanzi kuri kupisa mabasa ekunze, kunenge kusina, nekuti hatina zvivakwa zvekuti tinotambira mukati. Zvivakwa zvachona zvekutambira mukati zvishomanana munzvimbo mamunenge muchigara.
Shoko ramungasiyirawo vamwe vari kunze vane zvipo zvemitambo yakasiyana siyana.
Havanengwa nezvipo zvavo zvetenesi kana zvemitambo yakasiyana siyana, vanofanira kutozviburitsa vasagarire zvipo zvavo.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri mudzidzisi wemutambo wetennis vaJulius Mashonganyika vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuLisburg kuVirginia muno muAmerica. Iko zvino tombokupai zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yaita mangange 1-1 neShisham. Yada yarowa Capes United 2-1. Ngezi Platinum yarowa Black Rhinos 1-0. Herentals yaita mangange 1-1 neChicken Inn, kuchiti FC Platinum yarowa Manika Diamonds 2-1. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvematambudziko azviri kusangana nazvo. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaSengezo Shabangu, vanyora tsamba yekuda kuti dzimwe nhengo dzedare reparamende nemakanzura ebato iri vadzingwe. Asi mutedzeri wemutauriri webato reTriple C vaOstalo Siziva vanoti zviri kuitwa izvi mabasa evasori nehurumende yeZANU PF. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda